Easy.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 27 kugumbi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mapurisa anorambidza musangano wechitukwiza Manyame Rural Resident Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya. Kampani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuUmguza nekuColimbone kuGwanda. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rinomirira vagari vechitungwiza neManyame rechitungwiza and Manyame Rural Residents Association rinoti mapurisa eZimbabwe Republic Police nezuro akadzivisa musangano warakanga raronga kuita nevatori venhau kuchitungwiza kuti rizivise nezvenyunyuto dzarinoti dziri muvagari pamusoro pekwarinoti kukundikana kwekanzuro yechitungwiza kuita basa sezvinotarisirwa. Munyori wesangano iri vaBrighton Mazhindu vanoti vakange vasingadi kuita musangano wezvematongerwo enyika sezvakataurwa nemapurisa paakavarambidza. Vanoti vaingoda kuverekera vatori venhau zvinyunyuto zvaivo mugwaro rabakange vagadzira, izvo zvinosanganisira mafambiro akaita sarudzo dzakabva kuitwa mwedzi wapera dzemabi election. Asi mapurisa akati nekuda kwekuti vaizotaura nezvesarudzo idzi wakange watove musangano wezvematongerwo enyika, nekudaro vaifanirwa kutanga vapiwa mvumo nemapurisa. Studio 7 yakundikana kubata mapurisa echitungwiza kanawo mukuru wekanzuro yechitungwiza kuti tinzwewo mativi avo panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naJonga Kandemiri weStudio 7 navaMazhindu pamusoro penyaya iyi.
Ratida kuita press conference yatakadaidza nezuro kuti vagari vanobatana nemachechi nemayouth nevanomiririra harawa nevanomirira vashandi vechitungwiza kuti titaure vamiriri vakaita chitungwiza yatinoti state of service deliver. Saka takainge taudza vatori venhau wese kuti vange varipo tichiverenga zvinyinyito zvedu zvatinazvo pamusoro pemashandi ari kuitwa paaka pakanzu yedu kechitungwiza. Saka nhasi makuseni tatosvika paofisi padachida kuitira miting, pakazara mapurisa airiot vakapakata zvombo nevasina yunifomu vamwe vange varipo vachimotenderera tiirapa. So patazopinda muofisi ndo patava vapinda vakati muda kuita miting hamuna clearance kana kuti gwaro nokubvumidzai kuita miting. Haisi miting takungoverenga tsamba yatinayo kuti vatori venhau vange vanzwa zvinyiniso zvedu zvatinazvo. Zvikanzi hazviiti.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti vakurambidzei kuita musangano uyu?
Pafurara takatenderedza ratichida kutaura nezvegovernance, state of service delivery governance and post by election of the 26 March. So zvikanzi mataura zvokuti post by election saka zvatoo political, saka hazvichaiti. So imi hamukwanisi kunge muchiita zvamuroda kuita izvi. Chitokasikai mutete mberi vatava ratoaana tikanda mesi kumapurisa pakanoosangana nemukurumukuru wevamakoni inoti pachitungwiza chitungwiza polisi totuudza kuti idaenda tokufarirai nokuti mune mhosva ka. Saka tabva tazoregera kuita prekuva zvaita kuita.
Imi chii chakaita kuti musasvitsewo shoko kumapurisa kuti muri kuda kuita musangano iyoyo?
Chakaita kuti isasvikei isu mazira tinoita harasi kekutanga kunge tichatichitaura nemahatnazi kana kuti vatori venhau takamboita imwe
Vari Munyori, Wesangano Rechitungiza and Manyame Rural Residents Association, Va Brighton Majindu, Vari Paruna Rechitungiza, Najonga Kandemiri, West Studio 7. Kutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate zvichitevera kufa kwaSenator Rejoice Kumire nedenda reCovid-19 muna 2021 dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya muHarare. Godwin Mangoja anotipa nyaya inotevera.
Bumbiro remutemo rinosungira kuti pave nevanhu vaviri vanomirira vakaremara muSenate, mhuka dzine murume, uye Zimbabwe Electoral Commission ZEC inoti sarudzo dzekutsiva Senator Timire, mumwe wevakakunda muna 2018 kuti vamirire vakaremara dzichaitwa musi wa14 mwedzi unouya kuHarare International Conference Center. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muZEC, Commissioner Jasper Mangwana, vaudza Studio 7 kuti gadziro dzisarudzo idzi dziri kufamba zvakanaka uye komisheni yavo yave kuongorora mazita evanhu vachapinda musarudzo idzi.
Komisheni yakaritsva mazita avanhu vachina vari kupatira paelectoral college. Tatutaura kuti musa 14 vasari kuti vasarudze miriri wavo wema evanhu inenge wanenge akamira zvakanaka. Komisheni ichazivisa pane matapinza aitiwa kuti vasange vachipatira ipapo ndevapi nezvinotadzirwa nemitemo yedenyu.
Pasi pemutemo havasi vanhu vese vanovhotera nhengo dzinomirira vakaremara, asi kuti vanovhoterwa nevanhu vanobva kumapoka kana kuti ma-institutions nemasangano kana kuti ma-association anomirira vanhu vakaremara. Muchiziviso cheZEC chesarudzo idzi pane masangano makumi masere nematanhatu 86 achapinda musarudzo idzi, uye rimwe nerimwe rinodoma vanhu vana, vakadzi vaviri nevarume vaviri kuti vanovhota musarudzo idzi. Mapoka gumi nemapfumbamwe 19 ari kupinda musarudzo anodoma vanhu vaviri, murume nemukadzi, vanoenda kunovhota musarudzo idzi. VaIshmael Zhou vesangano reZimbabwe National League for the Blind, zvakare vari sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira vakaremara muZimbabwe, reNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, vaudza Studio 7 kuti nhengo dzese dziri pasi pesangano ravo dzakaendesa mazita nemuvhuro sezvinodiwa pamutemo.
They would not know a closing date in Dumiswa 25, closing date in Dumiswa 25, Saka, Rakawanda, Raimita, requirements, I know, you waka submit, it's right, I understand, Dunga waka submit.
Saruzo Izi, Zino Rongwane Zek, Ishana Nebazir, Nunanish, Wakare Maram Bazir, Kukarajakanaka Kwevano, Vajo, Vativano Tarasra, Kupasha, it from Musangano, Weku Ongoro Mazitavano, Vachapindam Saruzo Izi.
Saratizuti, Sek Hiruti, but then we meet you, Tangos. Clear to list Yahoo, a right clean religion. And the Pampacho, Papa Nemam organizations, and Dakar is to a really ane mamwe zvotima organizations angaka anenge achiasumaindaita organizations atiaitiva mabise palisi.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kubazi rinoona nezvakaremara mubazi rezvekugara zvakanaka kwevanhu, sezvo mukuru mubazi iri Dr. Christine Peter vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Vazhowo vatiwo kuti munhu ukwikwidze musarudzo idzi unofanira kunge wadomwa kana kusarudzwa nesangano kuti uve delegate musarudzo idzi, uye mazita evanhu vanokwikwidza anodomwa musi wesarudzo. Vanongorora nyaya dzeupfumi nekodzero dzevakaremara vamasimba kuchera vati kunyange hazvo gadziriro dziri kufamba zvakanaka, sarudzo idzi dzingadai dzakaitwa pakaitwawo sarudzo dzemabielection muna kurume. Vatiwo sarudzo idzi dzinofanira kuvandudzwa kuti vese vakaremara vawane mukana wekuvhota.
Vanhu vazhinji vari kutidai panga pawanikwa nzira yekuti nevamwe vanenge vasiri maorganizations kana kuti vasina maorganizations kana kuti vasiri mamemba emaorganizations vange vachiwanawo mukana wekubatirawo nekupinda musarudzo idzi, since vanhu vavanenge vachisarudza ava vachizomirira vanhu vese.
Mai Timire nava Watson Kupe ndivo vakakunda musarudzo dza 2018 kuti vamirire vanhu vakaremara musenate. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vapembedza kambani yePPC Zimbabwe vagadziri vesiment muchirongwa chayo chekuvhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power. Kambani yePPC iri kuvaka minda miviri yemagetsi ezuva kuUmguza nekuColinborn kuGwanda, zviri kutarisirwa kuti zvichabatsira mukushomeka kwemagetsi munyika. Nyanzvi munyaya dzemoto yezuva Engineer Brian Mufambirwi vanoshanda nekambani yeBrysel Technologies vanoti pasi rese rave kunanga kumagetsi emhando yesola sezvo akachena uye achiwanikwa pachena kubva kuzuva. Ngatinzwei hurukuro yavaita naEvans Zininga weStudio 7.
Terminology inenge yekuindastry ikoko, asi chavanenge vachingoreva ipapapo ndechekuti tinenge tichiwana nzvimbo yakati kurei yatinoleya masolar panels ari pamaframe. Mamwe anogona kunge achitotreka zuva, mamwe ari fixed ziya zvokuti akarungoriite fixed angle. Vaanotreka zuva aya anoramba achinaro naro naro kuti ribate rakati wandei all the time kusvika panozoperawo. Asi chinhu chikuru chinenge chinyanya kutsanangurwa ipapa ndechekuti munda wakati kurei watinoshandisa kuinstola masolar panels, solar panels achitrepa zuva orichinja kuti rive magetsi.
Iwo magetsi ezuva aya ari kunzi masolar farm aya anotowandawo here zvekutopinda mugrid renyika?
Aiwa, magetsi chaiwo nekuti as soon as autongobva painvheta yatinoshandisa igozi anotora iri DC ozobatanidzwa neinvheta kuti achichinjwa aitwe alternating current yatajaira yana zesai munyika kana kuri tekuno kuZimbabwe kana kuti in general alternating current. Anotori magetsi chaiwo wekuti nemishina mimwe yavanayo mazuva ano avanoti magnetic metering, unotokwanisa kutoti iwe aunawo hauri kujenerata lesei pamba pako chaipo chaipo, unokwanisa kutoti wo excess yacho woitumira kugrid yonobhengwa. Paune usisinawo lesei amanhero aya, then you can tap from zvangufanira kuti wange wabhenga magetsi wozoatora bek uchiisawo. Saka hau kana iri sesolar farm netitoti iri kugenerata for commercial purposes, kureva kuti kana nyika iine shortage isu atiri kugenerata pasolar farm paipaya tinotoafidha mugrid obatsiridza kuti kwese kune shortage kuyakuya yunoita even out mashortages aya aya. Saka akati wandeiwo masolar farm aya aya tinoona kuti neindastry painotisumukei paipaya hazvizonyanyorei mastereki. Macritical areas edu akaita samahospitals ma industry acho awazo shoteri wa nemagezi nukuda kwe masola farms ati aninga ishitwa iwa wapu
kune ere kwa munogona kunongezera munyika kuti kwa kati ziriko kwa kati ziriko zara kuto itwa za masola farms
zindu zitori praktika wacha hiko ndofunga panu torine ime iri yaka changuruza iri kwa yaka itwa kwa mtu uku ikatombo budi kwa national television wachito commission system yoyo ichito kanda uma getu mu grid ende iko zvinezvi tinoona kuti pane imwe I think 5 megawatts yakaitwa futi pa Mount Hamden padhuze neHarare kutare Harare ichafida iri kutofida futi muchi mu system imomo then padema apo pane imwe futi iripo solar farm iri kutofida futi mu grid reserve mamanga ari kunana Gwanda kwako ka plan 100 megawatts we speak kunana wange kune imwe iri kutoitwa futi ichange jifida futi mu national grid
kune odzina hama zisati zaziwa kana zisinga nzwisisi kuti zvino famba sei zva masola izvi mashoko amunga vasira onda api
chandinga ndekustressa pana apa ndechekuti manakira akaita sola iyi ndekuti haisi kuzovhiringidza ozone layer yedu handiti kwangwe tiri kungonzwa kutaurwa nezve climate change kuchinzi global warming kureva kuti pagore nepagore matemperatures yedu global ari kutokwira zvekuti tichapedzera taane magwenga tichapedzera taane chii saka yatiri kutaura yemasolar farm inonzi marenewable energy sources ekuti kuenda nekuenda zuva toziva kuti rinogara chingobuda everyday sakaita zvakafanana nemunyika medu munomu tine we are assured of at least 7-8 hours of sunlight every day saka tinenge tichangotepa that natural resource isina ama side effects ku natural environment yedu other than kuti pateta clear miti chete paya paya but pateta clear miti we compensate nekuti tiri ku reduce carbon emission tapinda mu ozone layer ichino damage ozone layer
abo vange vari mukuru we company ye Brysel engineer Brian Mufambirwi vari parunare ku Harare na Evans Zvininga we Studio 7 Tarisa zvirimu mapepa nau anasi. Mu Newsweek bato rinopikisa Citizens Coalition for Change rinoti harisi kuzomanikidzwa kuita kongresi yaro kusarudza vabati vezvigaro zvebato iri sezviri kudiwa nevamwe mubato rezanu PF kusanganisa nengo dzeG40 dziri muupoteri kunze kwenyika zvikuru muzvinafundo Jonathan Moyo nava Walter Muzembi muNewsday makare bazi reZimbabwe National Statistics Agency rinoti kudhura kwezvinhu munyika kana kuti inflation kwasvika pazvikamu makumi mapfumbamwe nezvitanhatu nechidimbu kubva muzana 96.4% mwedzi wapera inflation yakanga iri pazvikamu makumi manomwe nezviviri kubva muzana kana kuti 72%. Herald rinoti mitengo yechibage, soyabeans, sunflower nezvimwe zvirimwa yakwidzwa gore rino dare remakurukota richiti varimi vachawana mari inoita zvikamu gumi nezvishanu kubva muzana kana kuti 15% pamari yavakashandisa pazvirimwa izvi. Chibage chave kutengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe nemashanu emadhora emunyika kana kuti $75,000 patani roga roga. Zvimwe zvichitengwa nemari inoita zvikuru makumi manomwe zvine mazana maviri nemakumi matanhatu nezvitatu nemasendi makumi mapfumbamwe kana kuti $70,263.90. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Vamugwali ngavasiyane necongress yeTCCC. Congress inobva kwati isu vanhu, inobva kupoo. Tisu tinotaura kuti tiri kuda congress. Chamisa nongwa mutakurwe wematambudziko edu. Isu vanhu citizen tisu vanhu tisu tinoita zvatinoda nebato hatiti semu vanhu vezanu PF munodzvinyira vanhu munoponda vanhu muno tsepa vanhu muno sunga vanhu muita zvese zvamunoda isu tiri vanhu vetripc takarongeka ibato dzva siyana ine tripc neye Congress Congress inozoitwa after 2023 ndozvatiri kuda isu vote ndozvatiri kuda isu vana veshanduko ndozvatiri kuda isu vana vemuzi veZimbabwe ndozvatiri kuda isu munhu wese ari kupi kwaari ndozvatiri kuda taneta nenhamo taneta nenhamo hatichadi chizvanoenda hatichadi kuudzirwa chakachenjedza ndochakatanga muri kude kukongresa namugwadi zivai nezvenangirikei nezvezanupeseni nemwana July moyo uri kudei weJuly moyo chicha muri kuda kukongresa yetripc chicha muri kuda muda kudistroya sezvamakaita kumdct siyanai netripc weJuly moyo
Uri muZimbabwe wanyanya, wanyanya, ndotoshaya kuti zvake yachona iri kupi, apa road inenge irugadzirwa zvipane kusvika pachiroti, irungobirwa dhiziri nevashandi vachona kunyanya vakuru vachona, vachienda vainotengesa pazvipane pagrowth point, mapurisa achingozviona kana zvake yarekata zvainoshanda kuchaya kuti hazvisi kana kutombooneka muZimbabwe tatambura nenhamo saka nhamo yacho ingapere sei uri wakanyanya kudai.
Mangwanani akanaka shamarari studio 7 kana misitanonoka hwande mwese anikamupedzi mazita enyu sendinodakara ngenyesi dzechokwadi dzemuno kutitaurira zuva ngezuva eya inini hangu nyayangu yandaidi kwedzi kutaura apa ngeyekuti pamwe urombo hwedu hungadzakira muno muZimbabwe Since youth zhinji isina mabasa apo Ukraine iri kucheme kuti inode vanhu vanobatsira vanode mabasa ekubatsire kurwisana neRussia Ukraine ngaitumire ndege kuno kana kuti NATO ngaitumire ndege kuAfrica especially muZimbabwe itore youth yese inoda inode kooshanda yoenda kooshanda ikoko inini itori umwe anhu acho toendeyo tisiko koite zvinoitwe ikweyo kuti takandogara unoona hatisi kushanda plus tiri kundofa amweni edu ari kundofa ari kunana South Africa ngenyaya yekuti tirozi kwai tiube dzemabasa saka ngavauye vatotorwa kuti nezvizvarwa zvekusouth africa kwacho ikweyo zviri kuti hatina mabasa zviende ikweyo zvinoshanda ikweyo zvopuwe mari inotenga mari inoita maus dollar ngavauye unono kuafrica unoona anhu akawandisa asina mabasa unono amwe atori world trend ngaivinze ndege uno Ukraine tikwire ndege tiende kuUkraine torwisa Russia ichaiwe simba zvese zveudzvanyiriri zvaari kuita zvipere
nani vari kusouth africa vari kutaura kunyanya manga magona mavuri mahovhoti pakungoti chamisa chamisa havangavapinde mukomana nyika yesunungu isosunungurwa nani imi muri iko kusouth africa uyai varuma dzangu tihovhoti takawanda nionekwe ndiko kuti chamisa apinde kwete kutingotaura muchingotaura muri ikweko unokusunungurirai ndiye ane muri ikoko uyai tizovhota kuno kumusha tose takawanda musangotaura makavanda muri seri kwegwenyu uyai kuno kumusha tihovhota tose takawanda ndachindaa
makadiko vateereri vestudio 7 kusanganisira shamarari ndaida kumbotaurawo pane mumwe mata amunangagwa akanaka yaainondinetsa ini ndikazhinji wose vanoti vamunangagwa akanaka vanotaura vari kunze kwenyika vanodii kuva kumuZimbabwe imomomo vachibatsirawo vamunangagwa kuti chi vasadonhere pasi zvavari kuita izvozvizvi kana kuti vatungamidze nyika vari pamwe chete sei vachizotaura kuti vamunangagwa akanaka iwo ari kunze kunoku zvaanonge vachitsvaga kunze kwenyika kunoku chii ndo zvinondinetsa manje kuti vakawanda vacho vanoti vamunangagwa akanaka kwaaendeka unovabatsira kuti zvinhu zvifambe zvakanaka munyika chete ndo mashoko angu andingangotaura ndiri pajubeki zvangu andingataure zvita
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti kushanya kwakaitwa nemakurukota maviri ehurumende yemutungamiri weAmerica vaJoe Biden chiratidzo chikuru kuti hondo iri kuitika pakati peRussia neUkraine haisi pakati penyika mbiri idzi dzoga. Gurukota reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika vaAnton Blinken negurukota reAmerica rinoona nezvekudzivirirwa kwenyika vaLloyd Austin vakashanyira Ukraine muchinyararire vakaita musangano nemutungamiri weUkraine vaVolodymyr Zelensky. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vanoti kupinda munyika munorwiwa kwevakuru vakuru vaviri vehurumende yeAmerica chiratidzo chikuru kuti hondo iyi haisi pakati peRussia neUkraine asi ihondo pakati peRussia neAmerica.
Kuenda kuUkraine kwakaitwa navaBlinken gurukota rezvekuchidzana nedzimwe nyika reAmerica navaLloyd Austin gurukota rezvekudzivirirwa kweAmerica kana Secretary of Defense zvinotiratidza kuti America yaakubuda pachena kuti ndiyo iri kurwisana neRussia vachishandisa Ukraine sedandaro rehondo. Tiri kuona kuti America yabuda pachena kuti iyo nedzimwe nyika shamwari dzayo dzinopfuura makumi mana dzinosanganisira nyika dziri mugungano reNATO kana North Atlantic Treaty Organization pamwe chete nenyika dziri mugungano reEuropean Union kuitawo dzimwe dzinonzi ma5 eyes dzinosanganisira Britain, Australia nedzimwe shamwari dzeAmerica vaakubuda pachena kuti havasi kungopira Ukraine zvombo chete asi kuti vatori nevarayiridzi vemauto kana kuti hatingati mainstructors arimo muUkraine ari kubatsira varwi veUkraine kuvafundisa kuti vangarwise sei nekukunda Russia.
Zvirango zvakatemerwa Russia zviri kushanda here Dr. Guni?
Mwedi tingati zvirango zvakatongerwa Russia neAmerica neshamwari dzayo zviri kuseenza pashoma nekuti tinoona kuti shamwari dzavaPutin kana kuti vazhinji vane upfumi hwakakura kwazvo vari muRussia vakatemerwa zvirango zveupfumi. Vamwe vacho vaakupokana navaPutin nekuti havachakwanisa kurarama upenyu hwavanga vachirarama uye imwe dzimwe propati dzavo kana dzatingati zvinhu zvavo zvakatorwa kana zvakabatwa zvinosanganisira zvikepe zvikurukuru zvemumakungwa umo anonzi mayachts, mabank accounts akafrizwa, vamwe vane mapropati dzingava dzimba dzingava dzimotikari kune dzimwe nyika havachakwanisa kuenda ikoko, havachakwanisa kushandisa mapropaties avo iwayo. Saka izvozvo zvinenge zviri kutsitsirira. Tinoona sekuti zvirango izvi zviri kurwadza Russia neshamwari dzayo kana nevanhu vari muRussia zvikuru kwazvo.
Pane chiratidzo chekuti Russia ingadzokera sure here mune zvairi kuita muUkraine?
Nezviri kuitwa neAmerica neshamwari dzayo hationi vaPutin vachitsudunura musoro kana kuti pfungwa yavo panyaya yekurwisa kwavari kuita muUkraine nekuti ndinoona sekuti vari kuno kuwest uku kunyanyanya vaAmericans havasi kunyatsokuona donzo ravaPutin. Donzo ravaPutin nderekutora Eastern Ukraine ku the Donbas region yonobatana neCrimea. Mukatarisa pakati peCrimea yavakatora muna 2014 neku Donbas region kune Luhansk ne Donetsk region pakati apa pane nzvimbo inonzi Mariupol ndo chete yanga yasara ipapa. Saka vakatora Mariupol sezvavaita izvozvizvi vaPutin vatogadzira donzo ravo nekuti ndo dambudziko guru iro rero. Saka Russia iri kuda kucreata buffer zone pakati payo penyika yayo nekunotangira NATO neshamwari dzayo.
Sekuona kwenyu Dr. Guni, nyaya iyi ichapedzwa sei?
Onere yedu nyaya ichapera nekutaurirana asi inotozopera chete kana vaPutin vawana chavanoti ndo chakafira vana veRussia.
Avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Frank Guni vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi.
Mapurisa anorambedza musangano wechitungwiza Manyame Rural Residents Association nevatori venhau. Sarudzo dzekutsvaga imwe nhengo ichamirira vanhu vakaremara muSenate dzichaitwa musi wa 14 mwedzi unouya. Kambani yePPC Zimbabwe inoti ichavhura minda yemagetsi ezuva kana kuti solar power kuGumguza nekuColinborn kuGwanda. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupazve dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.